mumaward mana emasvingo aitwa sarudzo nhasi anoti 3, 4, 5 ne 7 kwange kusina mitete mikuru mangwanani kusvika masikati sezvo vanhu vange vachiuya vari vashoma vashoma vachivhota murunyararo. Mitete midoko yaonekwa pazvikoro zvemusakaste nerujeko kuward 7 asi yakurumidza kupera vanhu vakazotanga kuuya mumwe mumwe. Vanga vachiongorora sarudzo dzanhasi mumasvingo vati vakatyamadza kuona vanhu vashoma vachienda kunovhota sezvo vaitarisira kuti vanhu vazhinji vachabuda musarudzo idzi sezvavaita munguva dzekutsvaga rutsigiro. Mumwe wevanga vachiongorora sarudzo idzi akamirira sangano reCitizens Action in Southern Africa kana kuti siasa vaProsper Tiringindi vati sarudzo dzaitwa murunyararo.
Asi dambudziko rataona ndirokuti vamacitizens haasi kunyatsonzwisisa especially akazoregister after proclamation yakaitwa mabyelections. Saka vamwari kudzokera kuzimbabwe vachitsutsumwa asi tinofanira kungokurudzirwa kuti aiwa in 2023 vanofanira kuti vadzoke vanodi vazovhota mazita avo anenge ava muchimuvhota zoro. Saka ndo chimwe challenge yatangotita sokuona
kukuru anoona nezvemabasa musangano rezimbabwe electoral commission kana kuti ZEC mumasvingo vazexpudurai vati sarudzo dzofamba zvakanaka uye vanhu vazoita vashoma mukufamba kwezuva.
Hairi kufamba zvakanaka, vanhu vari kuuya asiko zvino maline amaditi vazhinji vauya makuseni akulasi vari kuita nerunyararo zvinofadza chaizvo.
Kunyange vanhu vashoma vange vachienda kunovhota vange vachikwikwidzana vataura nestudio 7 vati vanotarisa kukunda musarudzo idzi. Mumiriri webato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC muward 3 mumasvingo vadokika Muzonda vati vanotarisira kurakasa vanhu vari kukwikwidzana navo.
Vanhu vari kusimuka vachiuya vachivhota ende ndiri kuexpecta kuti mangwana ndinoenda atomwe muofisi ende ndiri kuzopinda. So far pamapolling stations andatenderera nhamba yacho yese yapa vanhu 420 vandaona wauya kuzonovhota. Saka ipapo pa 420 handiri pa 300 handisiwa hangu vangu asi ndiri pa 300.
Ko ari kumirira bato reZANU-PF musarudzo idzi muwadhi imwe cheteyo vataurai mutwiti vatiwo ndivo vanenge vavakanzera mangwana panoziisa zvinenge zvabuda musarudzo idzi. Nhengo yeCCC kumwenedze East vatendekai mhandisidza vatiwo vanotarisira kukunda musarudzo dzevamiriri veparamende sezvo vanhu vazhinji vabuda kuzovhota murunyararo kunzvimbo yavo kunyange pakambobuda mashoko ekuti masabhuku munzvimbo mavo vaende nevanhu vave kundovhotera bato reZANU-PF. Kunze kwesarudzo dzemakanzura mudunhu remasvingo kwange kune sarudzo dzevamiriri veparamende kumwenedze East uko kwakasara kwakashama pakashaya vaiva mumiririri vajuzbi oma veZANU-PF pamwe nechivi South uko kwakadzingwa vakila zivhu nebato ravo reZANU-PF. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mutimba.